Kano unarondera ndakuenda ine problem.
Ko zvinhu zvakamira sei muHarare mumatiri kunzwa kuti mune kunetsanawo mubato. Zvimwe zvichimbonzwa vagomwe ndo vanombotungamira kuradzira kunenge kuchitika.
Okay, yeah, in fact muHarare politics basis is ZANU-PF, very centered muHarare. Why? Ndo capital city. Kura kuti ndo Zimbabwe yacho in fact. So my issues are apanyanya kunetsa kunyanyanya steric politics dzinyika inyaya yekuti vanhu havana kutambira first lady position yavakapuwa nemadzimai kwete nana baba ende vasina kutambira vacho ndana baba but havaziriwo vakasarudza first lady akasarudzwa newomen's league handiri maona zvino ana baba vasina kutambira kudaro vakada kusa influence kumayouth nekuna namai handiri zvino ndobva vaexposedwa handiri maona vaexposedwa kudaro ndopa tanga kunetsa politics dzemuno mudha kutanga isu takutanga kuti kuchitaura manje kuti no isusu tiri kuita rally behind first lady seyouth league tiri kuisapotawo resolution yewomen's league semayouth because hapana panoti mayouth vanoparata vega pasina amai.
Ko vamwe kavanoti vagomwe hatingangoti kune faction imwe chete yamuri kutaura yamuri kuti yekwamai Mujuru pane vamwewo vari kunzi vari kufaction yavamunangagwa yamuri kunzi imiwo ndokwamuri ichokwadi here?
Vamunangagwa handina kana contact yavo iwo chaivo kutondiziva havandizivi handimuri kunzwa handina kana every kana kusangana navo kana pa kana kuita lunch navo handidika vanobva kumidlands handisati ndatoenda ikoko ini ndobva kwazvimba